manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo kukadzi 19/2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revechidiki reZimbabwe Freedom Federation rodzidzisa vechidiki nezvekukosha kwekunyoresa kuvhota. Mamiriro emuzvipatara zvehurumende osiririsa sezvo muchinzi hamuna mishonga pamwe nemichina yekushandisa. Veruzhinji voyambirwa nezvekuipa kwemvura iri kunaya iyo iri kukonzera mafashamu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revechidiki reZimbabwe Freedom Federation rinoti riri kukurudzira vechidiki kuti vazive kukosha kwekodzero dzavo munguva yesarudzo kuburikidza nekupinda madziri nekuvhota. Mumwe wevakavamba sangano iri vakukanya kwenkosi Imkandla vanoti sangano ravo riri kupa dzidziso kune vechidiki matunhu akasiyana-siyana emunyika pamusoro pekuti vaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti izwi ravo rigonzwikwa musarudzo dza2018. Vamukandla vanoti sangano ravo harina divira rakarerekera mune zvematongerwo enyika kunyange hazvo vachirwira kuti munyika muve neutongo hwejekerere uhwo vanoti huri kumbunyikidzwa nebato riri kutonga reZANU-PF. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iye.
Zimbabwe Freedom Federation isangano remayouth. We are currently embarking on chirongwa che voter education, particularly tatarisira my youth because we are the majority muno muZimbabwe handiti. Saka right now we are doing that voter education and then we are encouraging young people to register and vote in the next coming election. Our main focus is not on the urban youth because if our vane information yakati wandei, tarisiro redu nderekuti tisangane nemayouth ari kumamisha uko. And who are more likely, more often than not, the victims of the regime. One of the Shandis, who are royal and who are sick to a scarf, but never the Shanaka, Shanaka, but never on the regime, he is a new chief. Those in Angola is Bobby Freedom Federation. We are saying Tanzwa, Tawa, and Susama youth, Tomikirakuma power, Tomikirakupi, at Sande, at Nagana source of income, but. The government is sitting pretty and they've been promising us things. Zusunane basa, nanasa, atinama basa, atina zukutisaramis.
Mwene, divi la makarele kire rereshe matonge rwe nyika?
We are not partisan per se, but we are for the people. It's the majority of the people that are our child, the government, yes, and the PSE. Which means there's something wrong with the government, yes, and the PSE, and therefore, say one of the people, we need to find a new solution.
Iwo vechidiki varu kutambira sei urongwa wenyu.
So far, the place has got us shrika kwacho. There's a lot of fear and warugushka. Warugushka was swinga ike, saka. Iwa manyutu ato, they prefer to side themselves with the bigger team, which is the ZANU-PF regime, because they feel they will be better protected from that side. As it is, our program is being marked by a lot of fear and warugushka was swinga ike. Wachibiki, warugushka, because it means Sharama is really the same. That is exactly the kind of mentality I think that would be TV, say, Gunevan. Apart in Emma Youth, I am with Shandra, same as Zimbabwe, Pamochek.
Vanga vari mumwe vakavamba sangano reZimbabwe Freedom Federation, vakukanya kwenkosi Mkandla, vari parunare kugwanda neStudio 7. Zvino Zvipatara zvehurumende zvinonzi hazvina mishonga pamwe nemichina yekushandisa inofambirana nenguva ino. Izvo zvinonzi nenyanzvi mune zveutano zviri kuisa upenyu hwevarwere munjodzi. Izvi zviri kubudawo panguva yevana chiremba vari kurangwa mabasa vachida kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe nehurumende. Munyori mukuru musangano ravana chiremba vehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Alois Muzvaba, vanoti zvimwe zvirwere zviri kuuraya vanhu munyika pane inonguva zvirwere zvekare kwazvo, asi nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara, vana chiremba havana dzimwe nzira dzekuzvirapa nadzo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mushonga muzvipatara zveshuwa zveidi hakuna. Kwemwedzi inoita miiri kana mitatu yapfuura iyo, pane pakambomiswa maoperation, chinzi hakuna mushonga wokukodzirisa. Kungonyorera munhu chipepa, unotenga mushonga yake ouyatopa. Muchipatara chaimo munenge musina. Zvizhinji zvacho unongonyorera munhu oya opa, achikoka gumbo onyora mushonga, onyora mushonga oya onotenga plaster yake moya moisa. Saka chipatara chaizvo kungomira yango mudhuri nevanhu vanoita basa chete. Zvekushandisa chaizvo hamuna. Ukaenda zvakaita sekuHarare Hospital motarisa chipatara chihombe chaicho, mishina inoshandiswa ikoko mishina yakare kare. Ukatarisa kuparinyatwa zvimwe chetezvo, pari zvino vanhu vari kurwara nezvirwere zvakudhara zvinana typhoid, zvirwere zvinofanira kungorapika zviri very simple. But nenyaya yekuti hakuna mishonga, hakuna mvura, zvipatara zvihombe zvakaita seHarare Hospital zvinoenda magetsi, zvinoshaya mvura, aiwa zvina kumira musha.
Tinozva kuti varwere vakubhadhara mari dzekuti vange vachioneka kuzvipatara ikoko. Mari idzodzo dziri kuzoshanda basa ripi? Tichiona kuti kare varwere vairapwa pachena asi mishonga ichiwanika muzvipatara.
Uku kwakutoedzawo kwezvipatara kuti zvikwanise kutenga mishonga, nekuti hurumende inenge isina kunyatsoisa bhajeti yakakwana kuMinistry of Health kuti ikwanise kutenga mishonga. Zvipatara zvaakutozvimirirawo zvega kuti matesti akaita seaya ngatitiwo mukabhadharawo apa tokwanisa kutengawo zvakati, mukabhadharawo apa tokwanisa kupawo varwira muchipatara chikafu. Zvatongowo nzira dzekuti zvipatara zvikwanise kurarama.
Matauroo nyaya yechikafu, varwere vari kukwanisa here kuwanirwa chikafu muzvipatara imomo?
Zvipatara ndozvazvine zvavo kutongotiraya kuti zvitiwo zvikakwanisa kuwanawo chikafu chevarwere vodyawo, zvikakwanisa kuwanawo kuti vawanewo kugezerwa magumbezi avo, nyangwe zvavo akabvaruka. Ndo zvangomirira zvipatara, ndo zvavako kutongochingoti vatraye kuti vo vakabhadharawo kamari kashoma shoma ikako, konziwo at least tambowanawo yechikafu, at least tambowanawo zvakati. Ndo zvatongopo.
Vanga vari munyori mukuru wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Alois Muzvaba, vari parunare muHarare neStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti yakanga yambosendeka mutero wevalue added tax kana kuti VAT uyo wakanga watanga kushanda kutanga kwemwedzi uno, vamwe vezvitoro vanonzi vachiri kutengesa zvinhu zvakanga zvaiswa mutero uyu nemitengo iri pamusoro. Hurumende yakanga yaisa mutero wezvikamu 15 kubva muzana pazvinhu zvekudya zvinosanganisira nyama, asi gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakazozivisa kuti vakanga vasendeka mutero uyu parutivi mushure mekunyuta kweveruzhinji. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera, avanoti vamwe vezvitoro vakanga vakwidza mitengo nezvikamu zvinosvika 40 kubva muzana uye nanhasi havasati vaidzikisa.
Ichokwadi kuti mitengo iyo ichakangokwira zvikonzerwawo nekuti pakataurwa nehurumende kuti mitengo iyi inge ichidzika, hazvina kuzokwanisa kuti mitengo iyi ikasike kudzika sekutarisirwa kwazvinenge zvakaita. Sekuziva kwamunoita kuti kukwidza mutengo kwakareruka kudarika kuzoudzisa, mukutenderera kwatiri kutoitawo muzvitoro zviri kutoratidza kuti mitengo haisati yadzika.
Ivo vezvitoro vari kupawo zvikonzero zvakaita sei zviri kuita kuti vasatevera kurudzire hurumende?
Kazhinji kazhinji vanenge vachitaura ivo kuti nyaya dzavo dzekuti vanenge vakatengawo zvinhu zvakati wandei, saka vanenge vachimirira kuti avangati mastocks avo kana kuti zvavakatenga zvinge zvidzika. Asi ndofunga ingori nzira yavanga vatowana yekuti vamboitawo chimwe chimari, ndosaka vasiri kuda kudzikisa mutengo. Handifungi kuti zvinhu zvakaita senyama zvinhu zvinotengwa zvakawandisa zvekuti ungangozvichengeta, zvinhu zvekuti unotenga nguva iyoyo izvototengwa zvichipera uchitenga zvimwe. Saka zvekuti vanga vava nemastocks akawanda, handifungi kuti ichokwadi.
Totarisawo veruzhinji ndezvipi zvimwe zvavari kunyanyo chema nazvo mushure mekunge mitengo yakwidzwa iyo?
Zvinowanzoitika ndezvekuti mari dziri kutambirwa nevanhu hadzina kuwedzera kuchifambirana nemitengo yakanga yakwira iyoyi. Saka vanhu chemo zvavo zviri pakuti cheuviri chavari kuwana hatisi kukwanisa kuti vange vachirarama upenyu hwatingati hwakapunduka kuburikidza nezvimwe zviga zvehurumende zvakafanana nekutiwo vanongofunga kuti ngatiise mitero pakati nezvimwe zvakadaro zvinokanganisa tingangoti pundutso yeupenyu hwavanhu kubudikidza nekuti zvinhu zvavanenge vachiwana kana cheuviri chavo chinenge chiri chishoma zvokuti vanenge vasingachakwanisi kuti vararame zvakanaka.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Anesu Masube vanoshandaiwo neinonzi Atlas Co. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Anesu.
Maita basa mukoma, makasimba here? Ndine mufaro mukuru kuva ndinova pachirongwa chenyu nhasi.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Anesu kuti madzoka zvakare pachirongwa chino. Takambenge tinemi, ndofunga igore rapera iro. Asi tisati tatanga hedu, mukoma Anesu, mungatange kuti udza kuti chii chaizvo chinonzi Atlas Co.
Maita basa mukoma. Atlas Co iprogramu inogadzirirwa kuti vanhu vechidiki vari muma non-profit industry uyezve vari muma social sector industry vave vanokwanisa kuwana mukana wekuwana experience uyezve mukana wekukwanisa kuva vanotrainiwa munyika yeUnited States of America. Iyi programu inotargeta vanhu vanobva kunyika dziri dzatingati madeveloping countries. Inotora vanhu vechidiki vari below 35 years old kuti vauye kuzoshanda muUnited States of America pamwe chete nekutrainiwa panguva inokwanisa kuita 1 year kusvika pa 1.5 years. Saka Atlas Co inonyanyoda kutageta nyika dzekuAfrica uyezve nyika dzinobva kunana South America nenyika dzinobva kuMiddle East nekuAsia. Atlas Co iprogramu inotora vanhu vanokwanisa kusvika 8 pagore. Uyezve pari zvino ndinokwanisa kutaurirai kuti pari zvino Atlas Co kubva ichitanga muna 2006 yatora maZimbabwean anokwanisa kusvika kuita 10 pari zvino. Saka ii programu inopa vanhu vechidiki mukana wokwanisa kushandira maorganization makuru muUnited States of America at the same time ichikwanisa kuvapawo mukana wekuita training nekuziva kuti chii chinodikanwa kuti vanhu vechidiki vave nemakariya akasimba munonprofit sector.
Saka kana munhu achida kuti anga achipinda muchirongwa ichochi anoita sei?
Atlas Co inogara yakavhura maapplication ayo gore rese. Inotora maclass matatu pagore. Inotora muna January, inotora muna May, inotora zvemuna September. Saka zvinoreva kuti gore nguva nenguva Atlas Co inogara ichigamuchira maapplications avo vanokwanisa kunge vachida kuapply. Information inowanikwa pa website pavo inova atlasco.org. And ukangoenda pa website ipapo unowana instructions ese kuti unokwanisa kuti uapply sei, upinde sei, uyezve kuti ma experiences api nefundo ipi yaunofanira kunge uinayo kuti vakugamuchira.
Ndakambotaura nemi muchangotanga kusvika musati matombonyatsotanga muchingopinda muWashington DC. Kubva panguva yatakataura tose yekusvika iko zvino, mungati zvii zvamadzidza zvingabatsirawo vamwe vechidiki vari kuZimbabwe kana mazodzokera?
Zvandadzidza zvati one day. Chekutanga ndinoda kutaura kuti nguva inofamba, ende zvandakadzidza ndezvekuti kana wawana mkana unofana kushandisa mkana iwoyo uchiri nao nokuti chinhu chinonzi nguva chinhu chinofamba chinopera usati wambonyatsoona kuti zvinofamba sei asi ndinoda kunditaure kuti kubva zvandakatanga ndadzidza zvinhu zvakawanda zvikuru uye zvandakwanisa kusangana nevanhu vari very influential vakawanda muno maamerica chakanakira programu yeAtlas Core ndechekuti iri located muwashington dc munova ndivo mucapital city yemuamerica zvichireva izvo kuti mune vanhu vakawanda madecision makers kubva kumapoliticians kusvika kuvatungamiriri vemaorganizations akaita sana United Nations nana IMF nana World Bank zvinoreva izvo kuti kana uri pachirongwa cheAtlas Core uri muno muwashington dc unokwanisa kuaccessa vatungamiriri vepasi rese vakadai zvisina kana dambudziko ende vanokwanisa kuku network yako inokura ende vanokubatsira kuziva kuti ndepapi paunofanira kunge uchinongedzera kuti uwane maresources aunonida saka kubva zvandakatanga ndingakutaurirei kuti I have benefited zvikurusa kubva kuma networks that I have been meeting muno mu Washington DC zvinova zviri kundibatsira kuti ndi kwanise kusimudzira ma organizations andino representa kuZimbabwe yekutanga inonzi The Space inova a very big youth platform kuZimbabwe I think vanhu vakawanda vechidiki vekuZimbabwe vanoiziva ino hosta a one big event in September inofocusa on ma scholarships and kufocusa on ma topics anoconsider vana vechidiki kuti toita sei kuti upenyu hwedu uite zviri nani ndakakwanisa zve kuva ndinosimudzira imwe program yandakatanga iri paFacebook inonzi Opportunities for Zimbabweans
aiwa nguva yedu ndo yaita shanje tinokutendai zvikuru mukoma Anesu nekupinda muchirongwa chedu
maita basa mukoma
manga makateerera kubva kuona mukoma Anesu Masube avo vanoshanda nesangano riri muno muamerica rinonzi Atlas Core aiwa amwadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tinotenda zvikuru Blessing Zulu. Veruzhinji munyika vari kuyambirwa kuti vangwarire sezvo mvura iri kuramba ichinaya izvo zvinonzi zviri kukonzera kuzara kwenzizi pamwe nemafashamu. Mutauriri weboka remamiriro ekunze remeteorological department vatichaona zinyemba vanoti nyika iri kutarisira mvura yakawanda mukupera kwesvondo rino pamwe nekutanga kwesvondo rinouya iyo iri kukonzerwa nedutu Cyclone Dinio rakarova kuchamhembe kweAfrica. Izo zvaita kuti mvura iwande munyika. Vazinyemba vanoti kunyange dutu iri rakazosvika munyika risina simba rakawanda sera raive naro richiri mugungwa, mvura inoritevera inenge yakawanda izvo zvinogona kukonzera njodzi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mvura yakawanda tinenge tichiitarisira zvinorisira kuti mafashamu emvura anogona kuitika mabhanangana tinenge tichiatarisira saka ndozvatiri kutarisa panyaya yedutu iri mvura iri.
Vanhu vari munzvimbo idzo dzasvika mvura idzi ndezvipi zvavangaita?
Tinokurudzira vanhu kuti vange vachiona mamiriro kunze emunzvimbo mavo. Mvura zhinji ikauya ngavange vachingwarira izvozvo. Zvakare kunyanya vaya vari munzvimbo dzinenge dzakati derere dzinonge dzichikwanisa kuzoita iye yatinoti flooding ngavakuende kunzvimbo dzinenge dzakati kwirire nekuti chatinoda upenyu hwevanhu saka tichikurudzira vanhu kuti veduwe tarisai mamiriro kunze nokunzwa nezvinenge zvichibva kune mapazi akawanda wanda akafanana neDepartment of Civil Protection nesuo vemamiriro kunze kuti zvamira sei nokuti tinoziva kuti panoita dutu rakadai so panowanika matambudziko akawanda zvokuti zvizhinji zvipfuyo zvinogona kukurwa saka tinenge tichikurudzira kuti kana mvura maona nzvimbo yenyu yaane mvura yakawanda kudai edzai kuenda kana kuzvikoro kana zvichikwanisika kune nzvimbo dzakakwirira kuti munge muchichengetedza upenyu hwenyu. Musi wemugovera tinozoona kuti rinenge rakuda munyika zvokuti mvura inenge isina kuwanda zvakanyanyisa asi tinokutarisira kuti pachange pachiitika zvakawanda kunyanyanyanya tichitarisa nemvura nemhepo inenge yakasimba zvakare nemafashamu anogona kunge achikonzera njodzi.
Mutauriri webazi rezvemamiriro ekunze vatichaona zinyemba vari parunare muHarare nestudio 7. zvino tokuendesai kuna chioneso Jani weStudio 7 kuchirongwa chake chechitendero muhurukuro yaita na Reverend Togare P. Tapera Chivaviro.
Glory be unto Jesus.
Ndinokugamuchira ine mufaro muchirongwa chedu chechitendero. Zita ndinoitwa Chioneso Jani. Ndiri muWashington DC. Nastine uhurukuro na mufundisi Chivaviro wechechie Assemblies of Pentecostal Methodists. Makadi mufundisi Chivaviro. Chi chamunogona kuti udza pamusoro pevayimbi vanoimba dzedziyo dzechitendero vari muZimbabwe.
Kuimba kunaita vanhu vanenge vari munyika yeZimbabwe, whether kuimba dzimbo dzechitendero kana dzimwe. Tinongotarisira kuti kunyange zvinongoitika kunyika dzese, munhu nemunhu anofanira kungoimba zvinhu zvaanoona musociety. Kana tiri vaimbi vechitendero tichinzwa kuti Mwari ari kuti kudii kwatiri nekuda kwesociety yatinogara. Saka tinoimba dzimbo tichinzwa kufemerwa naMwari zvavanoda kuti tipe kuvanhu vavo seshoko. Saka tinoshanda semidziyo inongoshandiswawo naMwari sezvavanenge vachingoda panguva iyoyo.
Ishoko yechiprofita here chamuri kutaura kana muchiimba?
Ichokwadi, ndo zvinofanira kuitika. Chiprofita hazvingorevi kutaura chete zvinhu zvichaitika paupenyu hwemunhu, asi chiprofita chinoreva kutaura magariro evanhu. Kana tichiimba isusu tinoda kuti kana takagara pasi tichinyora nziyo, tinenge tichida kuti Mwari vari kuda kuti kudii kusociety yatinogara panguva iyoyo. Saka izvozvo ndo zvatinoimba. Kana ari mashoko anosimudzira vanhu, kana ari mashoko anopa vanhu hope, kana ari mashoko anoda kuti vanhu vatendeuke, kana ari mashoko anoda kuti vanhu vasimbisane, izvo ndo zvatinongoita.
Tinokumbira kuti mutipe mharidzo.
Takatarisa pana Jeremiah chapter number 29 verse number 11. Mwari vanoti, ndinoziva zvirongwa zvandinazvo pamusoro peupenyu hwako, zvirongwa zvekuti ubudirire kwete kuti uwire pasi. Kureva kuti Mwari vane zvinhu zvavakatigadzirira, zvavakatirongera zvekubudirira kwedu. Tine nyasha dzatinoda kubva kuna Jehovha. Ruoko rwavo pavakatisika havana kungotisika chete. Mwari ndiMwari wekuti kana vachitiisa panyika patinoenda kunogadzirwa kudumbu raamai, vanenge vachitoziva zvavanoda kuti tiye. Saka pakuzotiisa panyika vane chinangwa neupenyu hwedu. Muvaki kana achivaka haangoendi kungonoti ndakuda kuvaka imba, asi anovaka akatarisa kuplan. Anoenda paplan achitarisa zvaari kuita, zvaari kuvaka paground kuti zviri kuenderana here neplan. Ndizvo zvinotipa chivakwa chakasimba chinomira chinogara. Saka naMwariwo vari kuti vane plan neupenyu hwedu. Kureva kuti hakuna munhu akangopotserwa panyika kuti angotambudzika. Hakuna munhu akapotserwa panyika kuti asangane nematambudziko nemachallenge atinoona paupenyu. Saka izvozvi ishoko rinofanira kutisimbisa. Plani yaMwari ndeyekuti tibudirire. Chega chega chisina kubudirira kwedu haisi plani yaJehovha. Saka patinenge tichinamata, patinenge tiri kukwira nekudzika nenyika, Mwari vanofanira kutibatsira tiwane simba rokugona kunzvera kunotsvaga kwavari, kunzwa kwavari kuti plani yavo yeupenyu hwedu ndeipi. Iyoyo ndo ichagona kuti tikaiona nekuiwana tinorarama upenyu huri maringe nezvinodiwa naMwari panyika pano. Tinozviona sei kuti ndo zvavanoda? Tarisa zvipo zvavakaisa mukati meupenyu. Paunoona zvipo zvakaitwa naMwari mauri, unotokurumbidza kutozi pawaziva kuti saka plani yavo neupenyu ndeipi. Nokuti havagoni kuisa chipo chebhora pamunhu wavanoda kuti aende kunogadzira motokari, kana kuisa chipo chekugadzira motokari pamunhu wavanoda kuti aende kunotamba bhora. Unotarisa zvipo zvakaiswa mauri, ndizvo zvinotiudza nekuti zvivisa plani yekubudirira yakaiswa naMwari patiri tofanira kufamba nenzira iyi. Saka chero uchatiri kuenda machiri, chero matambudziko atasangana nawo, chero nhamo dzatasangana nazvo, tarisaone kuti svondo rega rega ukatarisa unotiona kuti wararama. Gore rega rega chero rakaoma sei, asi unongoti takapfuura gore. Zuva rega rega chero rakaoma sei, mangwana anongomuka uri mupenyu. Izvozvo zvinokudza kuti Mwari vachiri kukuda panyika. Kune zvinhu zvavanofanira kuita. Saka hakuna dambudziko richagara nokusingaperi. Matusari ma 23 inotaura ichiti kunyange ndikafamba pamupato womvuri worufu, kureva kuti hatisi kugaramo, hakuna kunzi kunyange tikawira kana tikapinda, asi tinopfuura nemupato womvuri worufu Ishe vanenge vainesu, kureva kuti zvauri kupindana nazvo iko zvino uchapfuura, haurambi wakagara ipapo. Tsvaga chinangwa chaMwari paupenyu hwako, woteera ichocho uchaona kuti chivakwa chako iwewe semunhu anonzi chivakwa chichamira uye chichagara. Mwari vachitiitira nyasha, vatisimbise nemazwi iwayo.
Vanhu vanokubatai sei mufundisi?
Saka ndiri dzinonzi Assemblies of Pentecostal Methodists kana kuti APM rinowanikwa muZimbabwe, Botswana neSouth Africa. Tina maassembly akawanda anosvika kuma25 muguta rimwe nerimwe, asi isusu patinopindira kuJamestown South Africa, just about 15 minutes from Joburg, tinopindira panonzi paJamestown Prayer Center, number 213 Railway Street, just opposite Engine Garage. Ofisi yedu inobatika panamba 0027118256525.
Avo vanga vari mufundisi Chivaviro wechechi Assemblies of Pentecostal Methodists vari ku South Africa. Kambo katashandisa kanonzi Maranatha kachibva kumufundisi Chivaviro anokuonekai nemufaro. Ndini Chioneso Jani weStudio 7.
Tinotenda Chioneso muhurukure aita na Reverend Togare P. Tapera Chivaviro. Iye zvino tokupai kambo Ebenezer tiri munyasha kubva kuna Reverend Chivaviro neshamwari dzavo.
Nasitoti mururu kumatenga Tine mufaro wakawe zirwashe Munu wese tambayu Munu wese imbayu Iti Jehova Madishiza pano
Kambo Ebenezer tiri munyasha kubva kuna Reverend Togare P. Chivaviro neshamwari dzavo kachibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Sangano revechidiki reZimbabwe Freedom Federation rodzidzisa vechidiki nezvekukosha kwekunyoresa kuvhota. Mamiriro emuzvipatara zvehurumende osiririsa sezvo muchinzi hamuna mishonga pamwe nemichina inodiwa kuti vange vachishandisa. Veruzhinji voyambirwa nezvekuipa kwemvura iri kunaya iyo iri kukonzera mafashamu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Standikile Mhlanga mundau nhau dzendevele.